ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chitatu gumi guru 2016. Mapurisa opomerwa mosva yekubata-bata nengo ze MDC ze chidzimai mudare reparamende. Pamusangano waitwa kwa mutoko ne komiti yeparamende inoona nezvemitemo panoita kukandirana makobvu nematete pakati penengo dze MDC nezano PF panyaya dzekuvandudza mitemo yesarudzo. World Bank inoti kuita mabhizimisi muZimbabwe kuri kuramba kuchinetsa uye yaisa Zimbabwe pachidano chezana nemakumi matanhatu nechimwe kubva pazana nemakumi mashanu nemanomwe gore rapera. Vechidiki vezano PF voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nekushayiswa mabasa kuminda yemangoda. Vakwegura vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya nenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Tine hurukuro nemumwe musikana wechidiki uyo akawana ruremekedzo kubva kuMTV yekuSouth Africa nebasa raari kuita mukurwisa kurodzwa kwevanasikana vasati vabvazera. Muchirongwa chedu cheLife Talk, The Diaspora Forum na 8 PM, tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemizinda yeZimbabwe iri kunze kwenyika, uko vamwe vari kuendeswa kumatare pamusoro pekutadza kubhadhara nzvimbo dzavanoshandira nekugara. Tichataura nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviri kutarisana nematambudziko api nekusafamba kuri kuita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook nekudzvanya pakanzi like pa Facebook page yedu ye VOA Shona.